Ini ndini Marvelous mhlanga nyahuye ndichiti heyi no misoro ye na udzedu zanasi mufuro chivavu 16 2016. Sangano reZimstat rinoti mitengo yezvinhu munyika iri kuramba ichiderera zvakanyanya zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika wananga kumawere. Tine hurukuro nemuimbi Baba Charles Charamba nezverufu rwemumwe muimbi Bigi Zhanje. Meya weHarare akambomiswa basa vaBernard Manyenyeni votaura nezvekumiswa kwavo basa. Kunyangwe hazvo bumbiro remitemo yenyika richipa kodzero yehutano kuvagari vemuZimbabwe, veruzhinji vanoti havasi kuwana kodzero iyi nekuda kwematambudziko akasiyana siyana anosanganisira kuondomoka kweupfumi. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuti vanhu havasi kutenga zvinhu muzvitoro zvapakuti mitengo yezvinhu iderere zvakanyanya kana kuti deflation. Tichakupaiwo zvakabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yakatambwa mukupera kwesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318, number zedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.